chekutanga ndakuti nditi mari kana yakati maremitensi zvakaiswa kumusha nevana vari kunze kwenyika yakatowanda kupfuura yataurwa iyi nekuti kune dzimwe mari dzinotumirwa dzisingaende through mafinancial institutions kuti dzirekodwe. For example, munhu anokuudzai kuti ndine mari yangu iri kuzimbabwe ndipowo mari kuno kuengland, saka zvinoera zvemunhu anenge angoisa mari kubhengi rekuengland, saka mari iyi haichaverengwa semari yasvika kuzimbabwe nekuti yaiswa kuno. Iyo tora yake iri kuzimbabwe yaatengesa chibage, yaita sei, yaatengesa motokari dzake. Iyi tsika iyi haina kunaka, itsika inouraya ikonomi yehurumende zvokuti ingadai vanhu vese vaitumira mari nemachannels aripo ana western union, mukuru.com, MoneyGram, dai diaspora by now itoro over 5 billion yayakatumira in 1 year. Saka so, inazawetsipiwe upload diaspora, kuti diaspora is another sector which must be taken very seriously nehurumende because true contributor is diaspora to the economy in a very unimaginable way.
Ndanzwa muchisoropodza vasingatumire mari kuburikidza nemikana yakaita sana mukuru nemwe vanongoti ndine mari kumusha ndipei mari kuno. Asika kwokupedzisira Dr. Mavhaza, mari iyo inozongoshandiswa muZimbabwe chii chakaipa ipapo?
Chakaipa ndechekuti mari iri muZimbabwe yawanikwa muZimbabwe yobva yashanda muZimbabwe. Mari iyi yatengeswa muZimbabwe asi muripo wacho watengeswa hauna kupinda muZimbabwe, wasara uri kunze kwenyika kwabhadharo. Saka Zimbabwe yalosa into foreign currency coming in. Toona zvakai kuti tikatarisisa unoona kuti mari yagara iripo muZimbabwe yagara yakatoverengwa kare kuti kune mari yapinda. Saka inenge yakushanda futi iyo isina kuverengwa nechipiri nekuti haina kupinda nechipiri. Saka inozawedza hapana chapinda, imari yangochinja yangobva kuruoko rwerudyi kuenda kuruoko rweruboshwe asi haina kuzoenda kwainofanira kuti inge ichienda. Izvozvo tikaongorora kuti munhu azokwanisa kuenda kunotenga muchitoro agokwira bhazi pakuvanoonekwa mune petrol munyika panofanira kunge pane revenue yarealizwa nehurumende ichitengaita zvokuti munhu ane mari yangu iri kuZimbabwe ipandingi wangu ino kubatsira kuno. Hatina kubatsira hurumende, hatina kubatsira hama dzedu, tangoramba takadzisimudzira dziri muurombo, hatina kuzobatsira kuti mangwana nyika ikwanise kuvatsvagirawo mabasa nezvakasiyana siyana nekuti mari yediaspora ikaita kuiswa yaiswa imwe chete inogona kucreata majobs, inogona kugadzira infrastructure, inogona kuti nyika yedu iwe nyika yakanaka vanhu vagofanira kugara munyika dzavo.
Asi nyaya hombe iri kuchemwa nevana vezimbabwe vari kunze, Dr. Mavhaza, inyaya yekuti kana hurumende ichikwanisa kunge ichivacherechedza kuti vari kusimudzira upfumi hwenyika kuburikidza nemari dzavanotumira, sei isiri kuzovacherechedzawo kuti vakwanise kuvhota vari kunyika dzavari?
Tinogona kuvhota zvizviviri. Nyaya yekuvhota, hurumende yakati iri kuongorora nyaya iyi, vari kuti vanhu vavhote vari kunze kwenyika, haiko decision yehurumende yoga. Mapato anopikisa hurumende anofanirawo kuitawo kama kuti aroadmap vorambawo vachitokonya hurumende kuti nyaya iyi igoitwawo mareforms iwayo agoitwa. Kana mapata akanyarara akangomirira kuti hurumende ivagadzirire nyika, ivagadzirire mavhoti, ivagadzirire pekutonga, vanongora vari kunzi bata rinopikisa. Harikopikisa chete bata rinounzawo nemuono kuti ngatiwanyarange pamwe chete wovhotawo for these laws, woraisawo mamotion muparliament and then debate them and vote for them. So but mapatenaya anongopopota pamarani itai vanhu vaita vavhote. Zvinotaura marani hazvitauri parliament, hazvina dingindira remutemo zvakatsigira kana zvakatsigirwa nazvo. Saka nekuta kwa izvozvo hatingoti hurumende yoga iri kutadzaba kuti vanhu vari kudiaspora vavhote. Tinonzwisisa idanho rakanaka but hurumende ine zvikonzero zvayo zvainoita kuti vanhu vari kudiaspora vasavhote. Number one, inyaya yekuti hatitorina mari yacho.